manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu hunyana 4 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Hongu tunoona kuti makeses emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000 asi tikazviongorora tikaona kuti kuwedzera kwawo makeses aya hakusisina kunyanya chikombeya nepakatanga chirwere ichi
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 uchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206
tirikundese kuti kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa nevamunangagwa tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji havana chikamu chakakwana mari dzacho hadzikwane kune urwere husingarapike kuzvipatara hakuna mishonga hakuna madokta vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padande mutande
Tiri kutambira zvakanaka chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa havana basa nemarecords havana basa nekupuwa mainstructions vane chinangwa chekufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa
Meya mutsva weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 Wakanga wasvika pazviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere kana kuti 6,678 asi uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 sezvo pasina munhu akafa vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 5,263 Izvo zvakasiya vanhu vanosvika chiuru nemazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 1209 vachiri kurwara necovid-19. Vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1095 ndovakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro, vanhu makumi mana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 23,300,000 vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 869,000 vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zana nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 6,151,000 vabatwa necovid-19 muAmerica Umo vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana masere kana kuti 186,800 vafa. Mumwe chiremba vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vanoti hongu uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi chinofadza ndechekuti uwandu hwacho hwasiyana nepakatanga kuonekwa chirwere ichi munyika.
Hongu tunoona kuti makeses emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000 asi tikazviongorora tikaona kuti kuwedzera kwawo makeses aya hakusisina kunyanya chikombeya nepakatanga chirwere ichi izvi zvinhuwo zvinotifadze kuti makesi ari kuita achidzikira
zvii zvingadai zviri kuita kuti zvamatsanangura izvi zviitike
konzero zvaka siyana siyana zvinoendera one ma tano akaiswa nebasi rezveutano asiwo zvinofanira kuziva kuti nyika yedu haisi kunyanya kutesta vanhu zvakanyanya saka zvichimwewo zvinogona kunge chiri kukonzeresa izvozvo.
Dr. Mandigo, tiri kuonawo kuti vari kupora kubva kuchirwere ichi vakati wandei, zvii zvingadaiwo zviri kuitika?
Izvi zvinhu zvakanakawo nekuti tinoziva kune dzimwe nyika vanhu vakafa vakawanda chaizvo, asi muno nyangwe zvazvo kune vanhu vakafa nechirwere ichi uwandu hwachona hauna kuzonyanya. Zvikonzero zvakati wandei zvinosanganisirawo kuti chirwere chakatangawo kune dzimwe nyika chikazouya kunoku. Izvi zvakatipawo nguva yekudzidza dzimwe nyika matanho akaita sana lockdown, matanho akaita sekushandisa mamask. Tinoona kuti isusu takakurumidza takaushandisa matanho ose iwaya pane dzimwe nyika dzanga dzichiri kudzidza pasati pane kwavari kudzidza. Zvimwe zvinoenderanawo nekutiwo muno muZimbabwe vanhu vezera rinopfuura 65 vanhu vaivo vanonyanya kushungurudzwa nechirwere ichi havana kunyanya wanda chikombeyawo nedzimwe nyika. Zvoitawo vanhu vane zvimwe zvirwere zvakaita sana obesity havana kunyanya kuwandawo mune ino nyika. Umwe anogona kuti asi kune zvirwere zvakaita sana HIV muno muAfrica nemuZimbabwe, asiwo tinoziva kuti vanhu vakawanda vane HIV vari kumwa mushonga, saka masoja miviri yavo anogona kurwisa chirwere checovid-19. Saka zvinhu zvakati wandei zvinogona zvichitsanangudza vanhu vari kupona muchirwere checovid-19 muno muZimbabwe.
Vanga vari chiremba vataura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko, vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padande mutande uye akanangana nekuzvidza kana kushoropodza hurumende yavo. Vachitaura pamusangano wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vaMnangagwa vatiwo urongwa hwekugoverwa kwevhu kuvatema haufi hwakashandurwa, uye vatema vachitorerwa zvakare minda yavo, vachiti zviri kuitika iye zvino zvekubhadhara vachena vakatorerwa minda yavo kutevera nekuzadzisa zviri mubumbiro remutemo yenyika. Panyaya yekuti munyika hamuna dambudziko, mashoko emutungamiri wenyika aya anotsamwisa vakawanda, zvikuru vanopikisa hurumende nevanorwira kodzero dzevanhu. Avari kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, dzematongerwo enyika pamwe nedzoupfumi. Kusagadzikana kwezvinhu uku ndiko kwasvitsa kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa varonge kutumira chikwata chenhengo dzebato ravo reANC kuti chinzwisise kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe. Chikwata ichi chiri kutariswa munyika chero nguva kubva nhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kana vaMnangagwa vasiri kuona kuti munyika mune matambudziko hazvireve kuti hamuna matambudziko.
Tirikondese kuti kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa navaMnangagwa, tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji. Havana chikafu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike kuzvitara, hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis. Ivo kana vasingazvioni nokuti vanenge vakaputirwa neushe neutungamiri zviri kwavo, nyika yese iri kutaura kuti muZimbabwe une crisis, South Africa iri kuti muri crisis, mabishop emaRoma akataura kune crisis, Anglican akataura kune crisis, ndo vanopinda nevanhu mumasangano, ndo vanoziva. Saka isusu tiri kuti kune crisis. Kana vasingaioni hatingachemi neurema hwavo.
Saka ivo kana vachitaura sehurumende kuti munyika hamuna dambudziko, zvinosiya papi urongwa hweANC hwekuda kuuya kuti inonzwa kuti nyaya dzedambudziko dzakamira sei?
Chokwadi ndechokuti ANC haisi kuvena kuti iri kudaidzwa na vamnanga kwa ANC irukuya nakuti irukundwa vanhu vachiti kuzimbabwe kuna kumira mushino kuti ivo vane mamillions mazimbabwe vamwe vana mai vakatakura vana vachigwada mapaste waya vachinotenga grocery saka ivo vari kuzvitira ivo senyika yavo kuti vasawanza marefugees emazimbabwe saka handifunge kuti United Nations kana kuti SADC kana kuti Africa Unity vangateerera zvotaurwa navamunanga kwa kuti chiuyai kuno kwaane ngozi aiwa vari kuita zvinofambirana nezvekutaurwa nenyika yese ndokuti vana vezimbabwe vange vachigutsikana kuti nyaya ida kugadzirwa zvakanaka
tanzwa vamunangagwa vachitaura pamusoro penyaya yekupiwa kweminda kuvatema vachiti hapana chiri kuzoshandurwa zviri kuitwa izvi zvekubhadhara vachena kutevera bumbiro remutemo wenyika munoti
kana tichiti isusu toda kuratidzira kana kuti hatifari nekuti sarudza haisi kufamba zviri pamutemo bumbiro remutemo vanoti hazvina basa vanhu vachisungwa vana hupfunanangarivhuve vanamwe wechingoro vachisungwa vasina kuenda kujeri vachigariswa kuchikurubhi hazvisi pamutemo hazvisi mubumbiro havabvumi asi kana zvavakunzizvo varungu ngavabhadharwe zviri pamutemo zvakanaka kuti ngavabhadharwe nekuti vakatorerwa ivo asika kana tichiteera zviri pamutemo minda ichibhadharwa yakatorerwa varungu mutemo ngaiteverewe nenyaya inofambirana nekodzero dzemazimbabwe
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Meya mutsva weguta reHarare uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika. VaMafume avakasarudzwa nezuro vanoti guta ravo rakatarisana nemutoro mukuru munguva ino yeCOVID-19 asi vanotarisira kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko ari muguta reHarare. VaMafume ava vanove kanzura weWard 17 vanoti dambudziko guru rakatarisana neguta ravo inyaya yekushaya mari inodiwa mukugadzirisa nyaya dzemvura yakachena, kutakurwa kwemarara pamwe nemamwe matambudziko ari muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nekupuwa mainstructions. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa. Vanga vane demo pamusoro pavo vachinzi mukavhotera izvi tinokudaiso. Asi mukarangarara kutanga kweMDC taitourawa kuti tavhotera MDC, taitotochewa kuti tavhotera MDC, taitoitwa zvese zvese kuti tavhotera MDC. Saka kana munhu ouya mukore uno oti ndokudzinga kuita kansela nokuti uda kuvhotera MDC, aiwa makansela akazvitaridza kuti vanozvigashira nokuti nyaya yekuchinja Zimbabwe inyaya yestruggle. Inyaya yekuzvipira, inyaya yekutarisa mutungamiri anova ivo vachamisa kuti vakataridza road yekuinda kupi, isusu tonanga neroad iyoyo kusvika zvinhu zvanaka.
VaMafume, muri kutaura nyaya yekudzingwa mubato sezvakaitwa vagomba, imi muchitevera kusarudzwa kwamakaita sameya, hamusi here muchagara makarohwa nehana muchifunga kuti izvo MDC tinogona kuzokudzingai zvakare sezvayakaita vagomba?
Aiwa, satirohwi nehana nezvinhu zvisina nebasa rese zvisina maturo. Nhundura tsime dzagara dzichironga kuita zvakashata mutsime rinomiwa nevamwe, asi isusu tine nhoroondo yestruggle, tine nhoroondo yokumiririra vanhu. Chatinoda kugadzirira maresidensi, zvigaro izvi hazizi zvinozvipiwa nevanhu. Kana zvanetsesesa tinodzokera kuvanhu, kana vanhu vachitida vanotidzosera, kana vanhu vachida zvimwe zvinhu vanoita zvimwe zvinodiwa. Haizi nyaya yekuti takapikirwa. Hakuna munhu anozvarwa achinzi uchaita kansela, hakuna munhu anozvarwa achinzi kwazvarwa MP. Aiwa, munhu anozvarwa ane hana yake, ane kuchimiro chake kana uchida kuitira vanhu zvakanaka vanhu ndivo vanokuisa hauzvari wakanamirwa ipapo
nderipi basa guru ramungati makatarisana naro rekutanga sameya mutsva weHarare
basa guru munguva ino yeCovid ndeyekuti Harare irarame 2020 igore rakarashika 2020 igore rengozi 2020 igore rakaita hosha mumhepo zvino radaro rakavhara maguta rakavhara makampani saka isusu seHarare toda kuti rarame seguta ikwanise kuramba tichipa vanhu mvura ikwanise kunge tichigadzira marodzi tichitora marara kusvikira nyika yavhurwa kusvikira nyika yakukwanisa kushanda kuitira kuti kana patunozotanga kushanda guta ringe ringe richiripo maplani akadzama tichatozomaita taona kuti ringe COVID iri rakamira zvakadini nokuti nhamo yatinayo ndiye mudzanga weforge uku waka uri kutsva necovid uku wakarumwa nezano
avanga vari meya mutsva weHarare vaJacob Mafume veMDC Alliance vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Nezuro Studio 7 yakati hurumende yainge yapa mvumo makambani maviri ekuChina yekuchera marasha kuHwange National Park imwe kambani yatakati yapiwa mvumo eSasti Global asi Sasti Global kuburikidza nemutauriri wayo vaOliver Mutasa vanoti ivo havasi kambani yekuchera asi kuti vari kungomirira makambani ekuChina anoti AfroChina Smelting neZhongqing Coal Mining Group kuti vaone kuti zvakakodzera here kuchera marasha munzvimbo inochengeterwa mhuka iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMutasa.
Basa redu isu nderekuita maenvironmental and social impact assessments. Maprojects akaita semining, construction, exploration works asati abvumirwa kuitwa panzvimbo munyika yeZimbabwe.
Saka muri kushanda sei nemakambani maviri ekuChina?
Makambani maviri anoti AfroChina Smelting and Zimbabwe Zhongqing Coal Mining Group. Those are two companies, ndoma Chinese companies, vari kupropoza kuita some exploration work. I want to believe kuti kune mamwe exploration works akatomboitika National Park as I was reading through literature. So they want to undertake into exploration. Vari two makambanis but vari separate mumwe namwe achida kushandira kwaanoda kushandira. So it so happened by coincidence kuti isusu we are Sasti Global, we are a consultant for both companies.
Basa renyu munenge muchiita sei hapa vaMutasa?
So as part of a requirement environmental and social impact assessment, we are obliged to do what we call stakeholders consultation. Tapedza kuita anonzi ma baseline surveys anosanganisira hydrology, kutarisa mvura dzepamusoro peland nemvura dzepasi, ecologist my ecology tichitarisa kuti miti mhuka shiri nezvose zvinorarama munzvimbo, geologist kuti matombo ari pasi apo akatakura mineral ndapi. Saka vese ivava na social scientist, saka social scientist magariro evanhu etc. Saka vese ava environmental scientists, I happen to be one of those environmental scientists who coordinate the works. So my submissions vanhu vese ava vaita tsvakurudzo yavo anogadzira inozi baseline data ratinozoda kureferenza naro after some time kuti project yedu yanga ichitigonera here kana kuti yanga ichikanganisa.
Asika tiri kunzwa kuti imwe kambani yekuChina yatotanga kuita basa racho vaMutasa, zviri kufamba sei?
Ya maallegations aripo takanzwa takatovaverenga mumedia. Kana ari yechokwadi mutemo uripo kuti uhandle that. Vanosungwa kana kuti vanopohwa matickets because mutemo weEMA, Environmental Management Act Chapter 27 and achitaura nestational instrument number 7 2007 zvinosungira kuti maprojects aitwe beds etype iyoyi anonzi maprescribed projects anotendwa kuitwa beds mushure mekunga environment impact assessment kana ichinge yaitwa.
Vanga vari mumiriri wekambani yeSasti Global vaOliver Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chikamu cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association mudunhu reHarare nhasi zvashora vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko vari kuti utungamiri wesangano iri hubviswe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano iri muHarare vaSamuel Bila vati vanotsigira utungamiriri hwavaChris Mutsvangwa musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havabvumirane nechikwata chava Ethan Mativela icho chakati vaMutsvangwa nevamwe vavo vabviswe. VaBila vati vaMativela nechikwata chavo havasi nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havafaniri kunge vachitaura pamusoro pesangano iri.
MaMembers edu haamuki paadira achitaura zvaanoda. Kana usiri memba hauna kodzero yekutaura zvaunoda uchiti wewe mangwana leadership yaMutsvangwa ngaiende. Nokuti hatisi kuziva kuti uri ani. Isi tine mutauri 1 umwe chete anova Comrade Mahia. Comrade Mahia ndo vanopa mastatement.
VaMativela nechikwata chavo avo vanoti ndevamwe vaivepo pakaumbwa sangano rinomirira vaive varwiri vehondo yerusununguko vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti sangano iri rakaumbwa kuti rigadzirise matambudziko avo kuti vagare zvakanaka, asi vakati izvi hazvisi kuitika nekuti utungamiri huripo hauna hanya navo. Pamashoko avaBila, vaMativela vaudza Studio 7 kuti vaive varwi vehondo yerusununguko vave kurwisaniswa nevamwe vanhu pachinambo chekuti vashande pamwe kugadzirisa zvichemo zvavo.
Kana angouya naye achiti ndiyewo veterans ari ega, maybe ane pfungwa dzake dzaanadzo, but it's very unfortunate. Because vanotiziva vanenge vachitiziva, we are not here kuimpressa anyone.
VaBila vatiwo havasi kufara neimwe nhengo yesangano ravo yechikadzi iyo yakabuda pamadande mutande svondo rino ichinyomba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ichiti vatadza kutonga nyika. VaBila vati vanoziva mudzimai uyu asi varamba kumudoma nezita vachiti havabvumirani nezvaainotaura.
Tine war veteran wechikadzi akazvirekodha achitukirira president vedu vaMnangagwa. Comrade uyu wechikadzi tinomuziva nezita asi hatisi kuzotaura zita rake. Isusu mawar veterans eHarare tinoti hatisi kuwirirana nemashoko nezviito zvecomrade kadzi. Kwatiri hatina tsika iyoyo. Tinoimba tichiti kune nzira dzemasoja. Panzira dzedu hakuna munhu anotukirira munhu mukuru.
Vatiwo vanotsigira chirongwa chehurumende chekuri pavarimi vachena vakatorerwa minda yavo sezvo chiri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Asi chikwata chavaMativela hachisi kufara nechirongwa chekuri pavarungu ichi cheglobal compensation deed. Pane chimwewo chikwata chinomirira vamwe vakarwa muhondo yerusununguko chewar veterans pressure group icho chakatokwidza nyaya iyi kudare pamusoro chichida kuti chirongwa ichi chimiswe sezvo chichiti chinosarura kubhadhara vachena chichisiya vatema vemuno. Patavabvunza pfungwa dzavo pamusoro pemutauro wasimudzwa nenyaya iyi munyika, mutungamiri wesangano rinomirira varimi vechichena munyika Recommercial Farmers Union vaAndrew Pasco vati vanofara kuti hurumende yakabvuma kuvabhadhara uye vari kuedzana pose pavanogona kuona kuti mari yacho yawanikwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMutsvangwa kana munyori mukuru wesangano ravo vaVictor Matema Danda kuti vanoti kudii nekudhonzerana masimba pave kuitika musangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwaziwa hii Studio 7 vashamarari vateereri veStudio 7 vose tinokwasai pazuva ranhasi. Ndinoitwa mai moyo ndiri muPretoria kuSouth Africa kuNeomafia Extension 4. Ndinoti nematambudziko kumhuri yekwadzamara mhuri yose yeZimbabwe yarasikirwa neMDC kurasikirwa neGamba Guru. Tichiti kuna mai dzamara zveshuwa shingai moyo zvinowanikwa zvinhu zvatosangana nazvo muupenyu zvinorwadza hongu ndinozviziva, asi muparidzi 3 inotiudza izvo kuti izvoni chimwe nechimwe chine nguva yacho. Naizvozvo iyi inguva yakwanira baba dzamara. Ndinoti shingai moyo, ndoziva pamwoyo penyu pari zvino pane dombo, asi shingai moyo zvinhu zvinowanikwa mukati moupenyu. Simbai pamuri ipapo nehama dzose mhuri yose. Nekurasikirwa kwakadai kunorwadza, kunoshungurudza. Tongozvisa pamberi paJehovha Mwari ndo muzivi wazvose, nokuti takanzi panyika pano hatigari zvamuchose. Chimwe nechimwe chine nguva yacho yachinosvika pakuguma. Matirambei tichinamata Mwari vari kutikundisa nenguva yatakatarisana naye. Tiri kuona sekuti zvinhu zviri kuita nani panyaya dzechihwere ichi. Amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zemitambo. Vamwe vatambi venhabvu vemuZimbabwe vari muSouth Africa vatarisana nekunyura muABSA Premier League, apo makundano aya ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Elvis Chipezeze, Ovid Karuru, talent chawapiwa na Butulezwe Ngube nezvikwata zvavo vanofanira kukunda mimitambo yavo yekugumisira mangwana, kana kuti vanobuda PSL kuenda kuNational First Division mwaka unotevera. Chiri kunyanyonakidza ndechekuti Chipezeze neBaroka vanofanira kukunda Kaizer Chiefs, iyo inotambirwa naWillard Katsande naKama Billiard, avo vari kudawo kukunda kuti vatore mukombe weLeague. Kaizer Chiefs iri kurwisana neMamelodi Sundowns pamusoro petafura, apo dzakaenzana pamapoints makumi mashanu nematanhatu, asi iri pamusoro nezvibodzwa. Kaizer Chiefs iri kuda mapoints ese matatu mumutambo neBaroka kuti itore mukombe uyu uyo wayaputsa kwemakore mashanu apfuura. Kusaita izvi kukasangana nekukunda kana kuita mangange kweSundowns neBlack Leopards, mukombe unoenda kuSundowns. Peter Ndovu ndiye manager weMamelodi Sundowns. Nemamiriro akaita zvinhu, mumwe muteveri wenhabvu muZimbabwe vaIsaiah Mushumbi vanoti vari kuona Kaizer Chiefs ichikunda Baroka ichienda kuDivision 1.
Ndiri kuona kunge Kaizer Chiefs ichatora mukombe gore rinei. Ndakamirira mashoko andiri kutaura ndezvekuti Kaizer Chiefs iri mufomu plus iri patopu nemamirira zvakaita parizvino.
AmaZulu yaKaruru nachawapiwa inofarira kukunda Highlands Park ichitarisirawo kuti Baroka nechipa iyo ine Golden Arrows dzarowa. Parizvino Baroka ine mapoints makumi maviri nemasere pasi peBlack Leopards neAmaZulu, idzo dzine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Chipa United iyo iri kurwisawo zvekare kurarama mPSL ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Walter Msona naCarlton Mashumba iri kuda mashiripiti kuti ipone sezvo iri pasi-pasi nemapoints makumi maviri nemashanu. Muteveri weHarare City vaTatenda Mupariwa vanoti vatambe muZimbabwe avo vanofanira kurwira nzvimbo dzavo zvakasimba nekuti kudzoka kumusha hakukomborere.
Vatongoramba vari ikoko vatsvagi mabasa evari ikoko vachitamba bhoreko bhozi ava vakadzoka kuno zvinhu zvakaoma. MuZimbabwe zvakaoma bhozi kuno kwakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kujosa kwavari.
Mitambo iyi iri kutambwa zuva rimwe chete panguva imwe chete kudzivirira kutengeserana kwemitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 kumpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
zilawo yini ama mask ayeneleyo, balawo yini ama sanitizers, balayo yini sepa yayogeza izandla. Konke lokhana kuyizinto ezikhanya zingathi zizashota kakhulu kubafundi abazabe besiya kuma P3 schools nakuma S3 schools kakhulu emakhaya.
Uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso zeWorld Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leCOVID-19.
Ma kungela crisis, why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Why kulama curfews yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries?
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe lozulu jikelele zithi ucatsha ngomunwe umongameli Emerson Mnangagwa nxa esithi akulahlupho elizweni.
Ngafunda isecondary eChapungu Secondary School 2008 ngayemangubeni, 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona. Ngasuka ke ngahlala koBulawayo ngaqala uku-acta kodwa azange ngikwangisa ndawo.
Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka enyakatho emaNdebeleni njalo ecula umdulo mo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 sebezinkulungwane phose ezintathu 2555, lilandelwa yiBulawayo elenkulungwane edlula kancane eyodwa i-1289. EZimbabwe jikelele asebetholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa 6678, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5263 babo babikwa sebesinde kuleli gcekwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcekwane leli sebesedlula isigidi 1,275,815, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 30,596. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lasithupha 26,337,473 abafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu phose abayisigidi esisodwa 861.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19, njalo iningi livumelana laye kulolu daba. Abaloba imihloliso phansi kwenhlanganiso ye-Cambridge bakhangelelwe ukuvula mhla ka-14 kuyo nale inyanga, njalo abezimseki mhla ka-28. Uhulumende uthi abantwana bazahlaliswa bebalutshwana endlini yokufundela eyodwa, njalo kube lababalisi abaningi abazakhangela abantwana kulezi indawo. Inhlanganiso yabaphathi bezikolo e-National Association of Primary Heads ibikwa isithi ngempela abezifundo zika-Grade 7 sebengavula, kodwa eye-National Association of Secondary Heads ithi kuningi okufanele kufezwe andubana kuvulwe izikolo. Lokhu kubalisa ukuhlanzwa kwezindlu zokufundela, ukuhlolwa igcikwane kwababalisi labantwana, kanye lokuthi kube lemota zokuhambisa ezeneleyo ezigoqela amabhasi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ngempela izikolo bezingekalungeli ngokupheleleyo ukuvulwa.
Into enjengamanzi kayikho ukuthi phela ezancedisa abafundi ukuthi bahlanze izandla zabo. Kanti njalo sibona ukuthi kukhona ukuminyana okuzaba khona lapha ezikolweni, kube sekungathi nje lo yilokhana sithi thina i-back to traffic, ngoba abafundi bazabe beswela indlela zokuhamba ngendlela engaminyananga ezikolweni lapha bayakhona nsuku zonke, labo abagada ngensuku ngensuku. Kuthi ke labo abazebe kusiya mhlawumbe kuma-borders, yebo kambe bangaswela ithuba lokuthi bahambe kuhle ekuqaleni, kodwa ezikolweni zabo bazabe sebefikile bathole inhlala kahle engcono. Zilawo yini ama-maski ayeneleyo, balawo yini ama-sanitizers, balayo yini isepa yokugeza izandla. Konke lokhana kuyizinto ezikhanya zingathi zizawashota kakhulu kubafundi abazabe besiya kuma-P3 schools nakuma-S3 schools, kakhulu emakhaya. Yebo kambe lezi ezinye izikolo eziphezulu ezingama-private schools zingenelisa, kodwa ezethu thina abaningi uZulu kandaba ziyabe zingelakho okweneleyo. Kanti ke nazo azila mali yokuthi zizincedise zithenge, ngoba izikolo eziningi kusukela ngoMatch kuzofika lamhlanje bezingabuthi imali kubazali. Ungayisikho ukuthi abazali bayala ukubhadala, kodwa kuyikuthi abaningi abazali labo abakho emsebenzini ukuthi benelise ukuthi babhadale lezo ndlela. So kusitsho ukuthi-ke uhulumende kumele ancedise izikolo lezo ngemali.
Siyezwa umbono we-National Primary Heads ukuthi bathi ngempela abesifundo sika-Grade 7 sebengabhala imihloliso, kodwa abe-National Association of Secondary Heads balensolo ezithile. Liyavumelana labo yini?
Umbiko okhanya uhambelana ungathi uthinta i-National Primary Schools Heads, ungathi kawusimbiko oliqiniso. Nangu phela lapha esinxa sibuza thina kuzikhulumele ze primary school heads bathi bona azange bakutsho lokho. Kanti ke kungani mathi bathi bona sebelungiselele ukuthi sebelakho konke? Ngokuhlolisisa kwethu ama primary schools yiwo alobunzima obedlula obema secondary schools. Ngendlela enjalo ke ungathi umbiko lo uyakhutha iqiniso. Singaphosa sihambelane kakhulu lombiko obikwe yi-National Association yama-Secondary School Heads. Singenzi izaba elinjengaleli esalenza ngoJune lapho sakhuluma khona ukuthi ama-sanitizers asekhona, sisitsho ukuthi izikolo zizashare phosa i-5 liters zingu-10, okuyinto engaphosa itshengisa ukuthi kuyabe kulizaba nje lokho.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta. Sixoxela eseHarare.
yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele amazwi akhe awokuthi akulahlupho eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa bekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare lenkokheli yamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePollard. Unxuse njalo amabandla angekho kunkulumo lezi afana le-MDC Alliance ukuthi aze kukhulunyiswane kwakhiwe ilizwe. Wengeze wathi inkinga ezingabe zikhona zidinga ukubambana kwabantu beZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla ukuze zilungiswe. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi uhulumende wakhe wephula amalungelo oluntu ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kwabantu abafana nomnumzana Thawanda Mutshehiwa loNoxolo Maphosa. Aza njalo ngesikhathi eleSouth Africa liphakathi kokulungiselela ukuthumela iqula eHarare ukuyahlangana lamabandla ezombusazwe loZulu ngokuhluphayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringayi, yena othi uMnangagwa ucatsha ngomonwe nxa esithi akulahlupho eZimbabwe.
Lawe uyazibonela ukuthi abantu ekhaya sebedubekile and amapolisa ma kungela crisis, why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Ma kungela crisis, why kulama curfews, yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries? So lay twice smoking mirrors abayikhulumayo uMnangagwa ukuthi akula crisis eZimbabwe. So siyathemba ukuthi iSADC njoba sebethumezela a delegation from South Africa elomagushule, sizabona a change in the way that we deal with our crisis.
UMnangagwa uthi buyane kuPollard lize khulumisana laye.
Indaba le ePollard vele uPresident Chamisa leMDC Alliance sakhuluma ukuthi makungela independent convener noma ama issues aqakathekileyo aye legitimacy angekho, then iluhlupho lona lelo. Indaba yokuthi amaZimbabweans singakwanisa ukusolva indaba leyi is not a problem, but thina sithi I think MTC has been clear from the beginning, kumele siletha ama issues thina lati esiwabonayo ukuthi ahlupha uZulu lonke jikelele. Lokho kokuthi bayakonvena i-conference ePollard, iZANU-PF loMnangagwa babe ngu-referee lo-convena, vele akusebenzi lokho. Singabuyele emuva siyabona ukuthi ilizwe lethu libe le-independence, kwaba le-an independent convener eLancaster eyayiro yayiplaywa ngama-British khonapho, thina labo Smith iZANU-PF leZipra khonapho zikhona. So that's what we are saying ukuthi thina njenge-MDCA asiyali ukuparticipate ukuthi uZulu jikelele abe lenhlala kahle, but illegitimacy lokuba le rule of law, lokuba le electoral reforms, lama human rights reforms onke ona lawo gekho kuleyo Pollard.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi, isiphathamandla seMDC Alliance eMelika ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Elinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association esigabeni seHarare lithi liyasekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokubhadala abanini bamapulazi abamhlophe abathathelwa impahla yabo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi oloLand Reform Program. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation of Veterans Association. Lentatha lezindaba eHarare namhlanje, lanxa uZulu weZimbabwe lababadla aphikisayo besola isinqumo sokubhadalwa kwamapulazi abamhlophe laba. Ekhuluma esesigodlweni seZANU-PF eHarare, umgcini sihlalo walelicele labalwa impi yenkululeko uNumzana Hoyini Samuel Bhila uthi uhulumende ulandela isisekelo sombuso sona esithi imitshina lentuthuko eyenziwe emapulazini kumele kuhlawulwe hathi umhlabathi.
Fully support the work which is being done in line with the constitution of Zimbabwe. Government.
Siyasekela umsebenzi owenziwa nguhulumende elandela isisekelo sombuso. Uhulumende ulandela u-section 295 wesisekelo sombuso ka-2013 savotelwa ngabamabandla onke. Sisekela isinqumo sokuba indaba yomhlabathi kayisabuyeli emuva.
Uqhubeke sithi abamabandla aphikisayo sebesola isinqumo ethethwe nguhulumende ngoba bebona ukuba ilizwe selizathola usekelo emazweni afuna ukutshala imali kuleli. Ethi njalo labo abasola uhulumende ngalesi sinqumo ngabantu abangazisi indaba zomthetho. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthe njengebandla badaniswa kakhulu yilokhu osokusenziwa nguhulumende esithi kuphambana lenjongo zempi enkululeko.
Yikho iningi yethu vele bamantu bahamba besiya empini besiyalweli ilizwe njalo inhlabathi lokunye okuthile kodwa siqakathiso esikhulu yayinhlabathi. I-Global Compensation Bill le noma kuthiwa yi-Statutory Instrument 62 of 2020 ayikho emthethweni ngenxa yokuthi bayenze ngensitha. Ama-stakeholders kakhulu iParliament kayizange iphatheke kulo umthetho.
Lokhu kusekelwe uMnumzana Nicholas Mabhela umkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party othi kusobala ukuba iZANU-PF gayilani leya kuthembisa abensundu.
Sikazihambisani lokuthi abamhlophe abebelima emaplazini ethu baphiwe imali ebizwa ngolwasemzini okuthiwa yi-compensation ngoba lawa ama-improvements kumbe lokho okwenzakala eplazini okubizwa kuthiwa improvements ngolwasemzini kwakuyimali eyayiphuma lapho kusehlule ukuthi kubhadalwe abasebenzi bencindezelwa. Imali eyiyo eyakha ama-improvements yimali okwakumele iholelwe abasebenzi. Yakwazi ukuthi abasebenzi bemaplazini bebengaholelwa ngendlela.
ELeZimbabwe libika lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi sohlelo lokwabelwa abansundu umhlabathi olwe-Land Reform Program amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola i-3.5 billion ngendlela yokulungisisa umonakalo owadalwa yilolu hlelo olwalungahlelelekanga kwenza abanini mpulazi abamhlophe balahlekelwe kakhulu imali abanye langomphefumulo lapho besuthunelwa amapulazi abo. Kulapho kwadalwa ukuthi eZimbabwe lisolwe ngamazwe omhlaba inkokheli yeZANU-PF labanye abadlelana layo bafakwa kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela umhlangano womanyano wamabandla ezombusazwe oyePollard owenziwe namhlanje ukhokhelwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa kanye lemizamo eyenziwa ngabe South Africa ukudinga isisombululo kungxaki ezibhekane leZimbabwe.
Inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezilishumi lane 14,000. Abenhlanganiso e-Associated Press babika ukubana uqhamuka kwaleli gciwane sokuguqule indlela abantu abangcwatshwa ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela yona i-South Africa osokubavimba ukulandela imikhuba yabo yesintu yokungcwaba abafileyo. Iziphathamandla zawele South Korea zibika ukubana kulabantu abane abafileyo ngemva kokungqikilana kwemota yabantu makhaza lebutho lakwele Melika edolobheni lePoincheon elingezansi kwesigodlo salelo lizwe iSeoul. Inkokheli yebutho leMelika esebenzela kwele South Korea ithi lingozi ibangele kuba uke umiswe umsebenzi wokufundisa ezomvikela endaweni leyo kuhlonitshwa abalahlekelwe ngumphefumulo lezihlobo. Umongameli Donald Trump wele Melika ulandule imbiko ephume kugwalondaba olwe The Atlantic Magazine olobe kabanzi ngakukhulumayo phezu kwamalunga ebutho lakhe athunjwayo loba ukubulawa ngabalwa becatsha.
Osomabhizimusi abakhangela lawo amancane laphakathi laphakathi abasemhlobulweni weMandebeleni bakhala ezimathonsi ngemva kokwehluleka ukuthola imali abayithenjiswa nguhulumende eyokubancedisa ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19 besithi sebelinde baze badela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labo somabhizimusi abaphila ngokulungisa impahla ezehlukeneyo bethenga bethengisa elizweni lakwamanye amazwe bathi amabhizimusi abo asedonsa nzima lesimo somnotho siqhubekela phambili sonakala ngamandla. Bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabahlenga ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown njalo sebephelelwe ngamacebo okunakekela imuli. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le thenjiswe nguhulumende thina kumalunga ethu kakhe lo yedwa oseyitholile lo kuthenjiswa nje abantu behambe bavalwa amehlo, ayikho leyo mali. Abantu bahanjwa bayafoliswa emhlahlandela ukuthi bathole ama-SIM cards awe 1 month kuthiwa imali izangena khona. Namhlanje ngiyakhuluma ngithi mina ayikabi khona.
Olwela amalungelo abosomabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa olilunga njalo le-BVTA uthi lokhe bengakayitholi imali.
Siloko singakayitholi leyo mali ikho sokuyenza nxa sibhoda sikonjetiza ngama-vendors nge-COVID-19 sibathi kabagqoka ama-mask bethenga ama-sanitizers beyenzele social distance bathi bacela uhulumende ebancedise ngoba yinto kumele ukuthi ngayo baphiwa leyo mali bayenza ngayo.
Unkosikazi Mukasa uqhubeke ethi uhulumende wayebathembise ukubafakela $200,000 amadola akuleli.
Uhulumende wayethe ama-Netone cards lawa azabe ele mali efika 200 bond ngaleso sikhathi ezisithembise ukuthi uzasinika ezi-cushioning fund ezaba khona isincedisa njengobana laphana kwathi kule lockdown saba le-displacement for ama-vendors. Ama-vendors kwathiwa behlala endlini bengathengisi kuze kube lakhathesi siloku silindile.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, ama-small and medium enterprises, unkosikazi Sithembiso Nyoni ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe saze saya emoyeni kodwa ecina ukukhuluma lathi wazisa ukuba i-relief fund eyabaphila ngokuthengisa iphethwe ngabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu olwe-public service labor and social welfare. Ngakho-ke ngababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka inyakatho eMandebeleni njalo ecula umdumo wedance hall. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Are you crazy, Misty? Me know them, me trust them, me no trust them, Selassie.
Igama lokuzalwa nguPetros Thembelani Ncube kodwa wazitshintsha wazibiza God Knows ngoba elikholwa elikhulu njalo wazibiza ngebizo lomdeni wakhe uVimbelela. Yena-ke uphuma emangweni weKenilworth esabelani nisemathweleni North, nguye esimphetheyo namhlanje.
Ubananinenganikalo
Ngazalelwa eMidlands, eMberengwa. Ngafunda eMakwaba Primary School, Secondary eChapungu Secondary School. 2008 ngayemangubeni, Mangubeni 2009, 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona. Ngasuka ke ngahlala koBulawayo, ngaqala uku-acta kodwa zange kwangisandawo.
Yena-ke uGod Knows ebezicunela ezenza le midlalo yamadrama ezilibazisa ichitha isikhathi kuphela engelandaba lokucula.
Uqale ngo-2015 oku-serious, but bengingekho serious kuwo njengoba bengathi bengi-actor. Ngo-2018 ngase ngirekhoda i-album yami yokuqala uJah Protect Them, but angisakwazanga-ke ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe ngo-2018, ngikhiphe sokungu-2019.
Uvimbelela uthi abaculi abanjengo Winky D, Killer T, Muddy P, Busy Signal, Vibes Cartel, Alkaline namanye abaningi-ningi bamenza wathanda nomdumo.
Ya, izinja zami lezi yabo, abantu abayenza ukuthi ngizizwe ngizifila nami emusicini yabo. Ya, wona umusic wami asebeke bawuzwa bona bathi uright umnandi, so bathi ngiqhubeke ngephambili ngomsebenzi. So manje ngisadinga i-support evela kini, nami ngizithole nami umusic wami susezingeni nawo eli yabo eliphezulu.
Ngizolo ngini balaleli udinga usekelo lwenu.
Bangisupport ngithole nami elekhi isponsor esiza sponsor umculo wami ube phezulu ezingeni nami eliphezulu, nami ngifane nabanye abaculi. Ngitholakala ku-email ethi godknowszimbelela@gmail.com. Na ku Facebook @godknowszimbelela. Ningakhohlwa ukusanitize bakithi. Hey, corona yabulala. Ngibulise ngale ekhaya eKenneth lapha ku 14, ngibulise nale Dromaland ngale. Ngiyanthanda bakithi.
Mystic Production.
Trust me. Yes, sire.
Kulolu hlelo sixoxa labaculi bakithi abatheneyo kuyinhloso yokubaphakamisa. Ebesila namhlanje kuza Woza Friday ngu God Knows Vimbelela ngomdumo wakhe we dancehall.
Yes sir.
Phela viki enhlekini lonke balaleli, igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Umhlaba wonke uyaphela.
ehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobha leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 sebezinkulungwane phose ezintathu, 2555, eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa, 6678. Hayike, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.